Vagari vakawanda vanoti vari kupedza maawa akawanda vasina magetsi pazuva sezvo kambani yesisa iri kudzima magetsi iyi isina kana kumbovayambira. Mumwe mugari wemuhillside amai Entrance takaedzwa vanoti kutsvaka dzimwe mhando dzemoto kwava kuvadhurira sezvo vachipedzisira votenga huni kana gasi, asi ivo vakabhadhara mari yakawanda vachitenga magetsi ekushandisa pasi pechirongwa cheprepaid meters.
Kuinda kwemagesi kwatotiomesera sevagari, nokuti mwedzi uchipera ndenge ndatotenga magesi amuka mwedzi wose, asi ozoonekwa magesi achiita on and off kana kuti achinja nguva refu zvinozotidhurira, nokuti gasi kuti uzotenga zvegasi wozotenga zvehuni ndeimwe bhajeti inenge yavako yatatisina kurongera.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwekudzima kwemagetsi mabhizimusi akawanda ari kudonhera pasi. Mumwe muzvinabhizimisi akazvimiririra vakaleb mangoma avo vanoita basa rokuweredha vanoti nezuro vakasera vakagara vasina basa ravaita nekuti magetsi akaenda nekwemaawa anopfuura gumi.
Aiwa vakomana, matiurayira basa redu zvenyu. Mungatiti magetsi anoenda every day for mahours kuda 13 hours, saka mungatorera masei? Munhu dzedu dzorera masei imimi? Aiwa vakomana, musadaro mhanu, vanhu vezeza ngavatibetserewo, because taakunyora pabhizinesi redu izvo rokuweredha. Ungaweredha sei usina magetsi? Jenareta ungariwana kupi rinoita kuti magetsi asimuke ipapo ipapo?
Mukuru webasa muhofisi yeConsumer Council of Zimbabwe mumasvingo vatumisani munguchini vanoti kudzimwa kuri kuitwa magetsi zvisina tsarukano kunotyora kodzero dzevatengi.
Isu takandonomerera kodzero dzevatengi, tinoshushikana zvikuru nenyaya iri kuitwa nevezesa varivo vanotipa magetsi. Tikona kuti kodzero yemutengi iri kutyorwa, kuti right of information hatisi tinatsoipiwa zvakakwana kuti tizive kuti magetsi achaenda rini, musi upi, nguva dzipi. Vanofanira kutipa zvekuti tizive kuti magetsi achaita nguva achaenda nguva dzipi, kuitira kuti tigadzirire tigare taziva. Uyezve tikona kuti vari kutyora kodzero yedu yekuti the other issue inotinetsa isusu ndeyekuti maissues of compensation. Vanoenda magetsi pasina mawarning, maelectronic gadgets especially muzimbabwe anodamajika. Saka maconsumers anenge akukombina nawo kuti anozovabhadhara compensation kumadamaged electrical goods ndeyani.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runomirira vagari remasvingo United Residents and Repairers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupira vanoti kodzero dzevagari dzekuwana mvura dziri kutyorwa sezvo magetsi ari kudzimwa kudhamu remutiri ikoko kunopombwa mvura.
Isu sevagari, kudzimwa kwemagetsi kuri kutiafekta, kuri kunyingidza kodzero dzedu panyaya yekuti kunopombwa mvura. Kana kusina magetsi, mvura haichasviki kwatiri vagari, toita zuva rese tisina mvura. Zvakare kunobunyikidzawo kodzero dzemadzimai semaresidensi, nokuti ndo vachange vachikwira mumakomo vachitsvagana nehuni nenguva dzinenge dzisingaiti. Izvozvo zvinozokonzera kuabhuzwa kwemwanasikana.
Mutauriri wekambani yemagetsi munyika muzvare Priska Utete vakaudza Studio 7 kuti itumire mibvunzo yavo patsamba mbozha, asi havasati vapindura. Gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu vakati vaisakwanisa kutaura nekuti vaiva pamusangano pane ruzha, vakati Studio 7 izovafonera vapedza, asi vakange vasadaire nhare yavo. Vagari vanoti kuenda kwemagetsi nguva dzakawanda hakusi kukanganisa kubika mudzimba chete, asi kuri kukanganisawo kudzidza kwevadzidzi pamasaisai munguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusana pedenda recovid-19. Dunhu remasvingo rave nemasvondo anosvika mana magetsi achinetsa zuva nezuva, izvo zvave kufungisa vazhinji dambudziko remagetsi rakamboitika mugore ra2008.
Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.